vamwe vataura nestudio 7 vanoti zuva iri rakurumidziswa sezvo mutemo waitendedza kuti sarudzo dziitwe chero mumwedzi wanyamavhuvhu. Asi vamwe vanotiwo zuva iri rakanaka nekuti pachine mwedzi miviri yekuti vanokwikwidzana vagadzirire nekutsvaga rutsigiro. Muzare Jini Mutandi, mumwe mugari wemasvingo ari mutsigiri webato reZANU-PF, anoti mutungamiri wenyika aita zvakanaka nekuisa sarudzo pazuva iri.
Ndinoona kuti dhetiri iri rakanaka, purezidendi vagona nekuti vapa munhu wose mukana wekuti akamba nezvakakwana, uye zvese zvemaobservers akati akutouya handionese kuti panga pachine chinangwa chekuti dhetiri iswe kuri. Saka ndinoona kuti purezidendi mnangagwa vagona kuti vanhu vachitokambe navanhu vavhote vadzosegwe pachigaro. Kana vadyiwawo vanodhira nezviri pasati neshuwa dzekuti vachadzokera pachigaro.
Asi vagodzi kuraone mugari wekwamucheke vanoti zuva iri raiswa pedyo sezvo mapato mazhinji asati anyatsopedza kusarudza vachavamiririra, uye ZEC haisati yapedza kugadzirira sarudzo idzi.
Zvichitarisa mamiriro epolitics tinoona sekuti dheti iri rinenge raenda pedyo pedyo zvaro. Ndakatarisa kuti mapatis edu mazhinji achoita maprimary elections vanga sati vagadzirira, ndikutarisa kuti ZEC yachona ndikuti haisati yavaredi kuti elections. Saka ndinoona kuti dheti iri rinenge ratikurumidzirwei kuisa pedyo pedyo.
Vamwewo vanoti mutungamiri wenyika akatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutembo, nekudaro paiswa sarudzo panofanira kutambirwa nemunhu wese. Satyaro wesangano rinomirira zvido zvevatore venhau remisa Zimbabwe vagodheni maunganidze vanoti chakakosha ndechekuti mutemo watevedzerwa uye vanopinda musarudzo vanofanira kuchigadzirira.
Ndinoona kuti kana vachitevedzera mutemo hapana zvingachinjwa. Tingafara chaizvo na vachikwanisawo kuonekwa vachiita zviri pamutemo, ndizvo zvatingati zvakanaka. Asi zvavaku nevanhu vari involved panyaya dzematongerwo enyika nemaelections, vana ZEC nevamatongerwo enyika mapolitical parties, kuti vachiita yatinoti to put the house in order, kuti vakwanise kukwana mudheti iroro rataurwa nemutungamiri wenyika.
Tadgaro MDCT inotungamirwa navanoton chamisa mumasvingo vaJames Gumbi vanoti musangano wavo wakagadzirira sarudzo chero dzikaitwa svondo rinouya, nekudaro vanotambira zuva iri.
Isusu takagadzirira sarudzo dzange dzatotinonokera, saka chero dai dzanzi mangwana chaiwo tanga takatomirira.
Ukuwo utungamiri hweZANU-PF unoti wakagadzirira kupinda musarudzo pazuva ratarwa nemukuru wavo, vachiti vanoona vachikunda musarudzo idzi. Sarudzo idzi gore rino dzichakwikwidzwa nemasangano akawanda anosanganisira mubatanidzwa weMDC Alliance, ZANU-PF, Rainbow Coalition, CODE, National Patriotic Front nemamwe mapato mazhinji achangoburwa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.